and no tender, very Thanksgiving holiday. Ngatiuti akusha chaizvo amunoma America. Asi ukavunza varidzi venyika ino apo maEuropeans akauya kuAmerica vakavaona vari pano. Thanksgiving yaicelebratewa nevapambe pfumi vachena pavakauya muno muAmerica vakaona varidzi vemuno varimo vemaindigenous people. Mukatarisa nyaya yacho chaiyo yechokwadi, vaiti vakauraya varume vechiIndian vobika vocelebrata voiti Thanksgiving. Asi haisiriyo, haasiriwo madzidzisirwo anoitwa vana.
Vanodzidziswa zvipi zvacho muzvikoro?
Vakaita kuti iti official holiday. Zvinonzivo vakaodha varume 38 vetribe rinonzi Dakota to be hung for war crimes. And so after that, vakadaidza kuti Thanksgiving holiday. Saka iholiday ine marwadzo pane varidzi venyika ino.
Saka chihombe chinenge chichicherechedzwa muzuva irori chii?
Vanhu vese vemuAmerica vakwanisawo kucelebrata vachiuya vachiratidzana kuti tinokwanisa kuregerera zvakatadzwa nemasateguru, toenda tomuvha pamberi. Saka unotarisa kuti muAmerica Thanksgiving mhuri dzinobatana, America vanhu vanoshanda. Vanoshanda zvokushanda zve as Thanksgiving kana muzvitoro nezuro wanga uri kungoona vanhu vakazadza matroli nemateki nemabhatatisi vachinobika. Every family inogadha vobika vodya makeke kucelebrata. Saka kunyange zvaiyo yakatanga nenzira iyo yakashata iti ropa raideuka, chinhu chandinoona about nyika ino inonzi America, vanhu vanoyanana asi vanotaurana muchokwadi and they move on. Ndomanzvitora ndecha Thanksgiving.
Saka imiwo sezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama zviri muno muAmerica, munotambiranawo sei naro zuva irori?
Izvo rekuti sezvo tirikure nemhuri dzedu dzimwenguva hatina, seni kuno handina munhu andiendi naye pedyo. Tinosangana nevamwe vabi vedu vekunyika dzekuAfrica. Usiku wanhasi ndirikuenda kumba kwe one of the gentlemen vanoshanda neni. Nemhuri yavo ndeyekuGhana. Tosangana tobika, tinobikawo macheki ekuno tichiremekedza nyika yatiri nekucelebrata kwavanoita. Asi aiwaka tinobikawo sadza zvakare. Tobikawo chikafu chekumusha, tosanganisa. Ingori nguva yekusangana nengoyanana nekuzorora. Ndomasindo kucerebrata kwatinoita. Uyezve hatikanganiwo kumusha, izuva rekuti takazorora, saka tinofanawo kumusha tiyoka hama dzedu dzatakasiya kumusha.